This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikute penyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare pa Studio 7. Manera nasi uri musi wesvondo kurume 15 2015. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Hurumende yoronga kubatanidza makambani ose anochera mangoda munyika kuita kambani imwe chete inenge iri pasi payo. Vana nherera nevanoshupika vakawanda vanonzi vari kukundikana kuwana rubatsiro rweBIM. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Hurumende inonzi ine urongwa hwekubatanidza makambani ose anochera mangoda ari munyika youmba kambani imwe chete inenge iri pasi payo. Izvi zvakaziviswa kukomiti yeparamende inoona nezvezvicherwa negurukota rezvemigodhi vaWalter Chidhakwa. VaChidhakwa vakati hurumende ndiyo inenge ine zvikamu makumi mashanu kubva muzana mukambani iyi. Mamwe makambani aya ozopiwawo zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvinenge zvasara izvi zvichitariswa kuti ane midziyo yakakosha zvakadii. Asi vakafanobata chigaro chemukuru wesangano reCenter and Research for Development vaJames Mupfumi vanoti urongwa hwehurumende uhu haubatsiri vagari vematunhu ari kutyorwa mangoda nemakambani aya.
Urongwa huhu kuri kunzi zviri kuitwa mune zvakanaka. Ndourongwa hwangawo ichingofanira kunge ushindo hwakaitwa kubva pekutanga. Tinotiona kuti makambani aimaina madiamonds munomhanga ari mashoma, aimaina madiamonds asina kumbowanda akaita sana Murowa. Makambani atinoziva akatanga kumaina diamond rakawanda muno muZimbabwe ndeekwaMarange. Saka hurumende payakatanga chirongwa chekuti makambani angaachienda pamwe chete, vaitarisa kubva madiamonds akawanda kunova kwaMarange. Asi tinoona kuti ane makore matatu vataura izvozvo, vachingoramba vachitaura vachidhakwa gore negore kuti tiri kuita dambudziko rekuti mamwe mainvestors ari kuramba. Tiri kuita dambudziko rekuti umwe investor panaka panjini vaitotaura ivo kuti tiri kuita challenge yekuti haasi kuuya kuno kuZimbabwe, ari kuti ndichauya ndichauya. Saka mashoko iwaya kuti vaakutaura kuti nehamwe makambani asiri maMarange taaisa mutemo wekuti anofanira kunge ari kambani one hurumende yoita partner akutishamisa, nekuti tataa tichida isusu nechekuti kwaMarange kwacho kwaakushimainwa madiamonds akunzi ako aakunetsa akudii. Tachida kuti paburiswe kuti chii chambokonzera kuti makambani mazhinji akawanda anosvika manomwe ari maMarange amaina kwemakore aya, asi hakuna pundutso yabuda pamadiamonds iwayo. Saka ndo chachiri chekutanga chachiri chakakosha kuvanhu vemuno muZimbabwe, bhekuti tarasikirwa neupfumi kwaMarange. Saka hurumende haingachitanga, nekuti pasi rose muno muZimbabwe kwane mutemo wekuti makambani achinda pamwe chete nehurumende.
Tomboti hurumende yabudirira kuendera mberi nedanho iro rokubatanidza makambani ose ari kuchera mangoda, mungazoona zvichipa here pundutso kunzvimbo dziri kucherwa mangoda dzakaita saiko kwaNamarange uku?
Hazvina pundutso, nekuti maMarange muhurumende yakabvuma kuti mune mbavha. Saka hakuna chinomboita pundutso kana mbavha idzi dziri maMarange. Chinoda kudiwa ndechekuti patange pamiswa kumaina maMarange kune makambani emadiamonds akawanda. Kwamiswa kwoonekwa kunzi vanhu vanga vachimaina ava upfumi hwakaendepi, hwasara hwakawanda sei. Vobviswa mbavha idzi kana dziri kuendwa kumajeri kana hurumende iri kubvuma takakonewa yobvuma. Poitanga paiswa makambani anoenda through vetting process netender process iri pamutemo, poiswa vanhu vanoti pane kambani zvishuwa inomaina zviri kwamarange ndezveumbavha.
Avanga vari mukuru weCenter for Research and Development vaJames Mupfumi vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Bazi redzidzo yepasi nepamusoro rinoti vana vanodarika zana rechiuru nezviuru makumatanhatu nezvishanu vechikoro vari kukundikana kuwana rubatsiro rwemari yeBasic Education Assistance Module kana kuti BEAM. Gwaro rakaburitswa nebazi iri rinoti zvimwe zvezvikonzero zviri kutadzisa vana ava kuwana mari iyi inyaya zvimhingamupinyi zviri munzira yekuwanikwa kwerubatsiro urwu. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzedzidzo uye vari nhengo yeMDCT vaFelix Magalela Mafasivanda.
Neni gwaro iri ndakariverenga ndikakahadzika zvikuru, ndofunga vakatonyora nhamba diki because kuno kubulawayo kwandiri vana vazhinji tikuvaona mustreet vachitengesa majuice cards, vachitengesa murivo, vachitengesa zvakawanda wanda. Vamwe vana ukaenda kuPlumtree uku uchaona kuti vana vakangosvika grade 7 havasisina mari vanokuenda kutsvaka mabasa kuSouth Africa inonzi child labor. Saka ndinoda kutaurisa semunhu aiva president weZimbabwe Teachers Union for 10 years muZimbabwe, izvi zvakudzokudzorera dzidzo mumashure. And handidi kutaura politics asi ndinoda kuita reference tiZANU-PF campaign 2013 yakaimbisa vanhu remanifesto yandakabata iyi inoti dzidzo ikodzero yevanhu, zvakare vachaendesa vana kuchikoro kupraimary mahara kusvika kusekondari. Saka chii chazoitika nhasi kuti vati vana vakawanda kudaro vashayiwe dzidzo?
Zvii zvikonzero zvamungafunga vamafa kuti vana vangatadza kunge vachikwanisa kuwana mari idzodzi kuda kwekuti pane uori here kana kuti pane zvimwe zviri kuitika?
Zvakawanda, asi chikuru ndechokuti government yeZimbabwe iri kutungamirwa neZANU-PF mapriorities avo haana kuti twasa. Munoona mari yese iri kutorwa mumatoll gates haizi kuenda kuzvikoro kana kumaclinics, iri kuenda kuarmy nekusecurity forces. Munoona mabirthday anoitwa dai achikuchinzwa fundraising, vanhu vachidonetera mari dzavo nenzou dzavo neshumba dzavo kueducation dai tichibatsirana.
Havanga vari mukuru ndinodzokorora, havanga vari nyanzvi munyaya dzedzidzo uye vari nhengo yeMDCT vaFelix Magalela Mafasivanda vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu weStudio 7 kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambira ine mufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Wise Chokuda vari kuzvishava neuko. Tinokutambira ine mufaro paStudio 7 vaChokuda.
Tinokutambira kutenda iBlessing nechirongwa chenyu chinotarisa nezvidiki zvechidiki chinozama kuti kurudzira tichitirambai makadaro.
Aiwa, tinotenda zvikuru vaChokuda. Tirikunzwa kuti imi sevechidiki munharaunda yezvishavane mune mamwe mabasa amuri kuda kuti munge muchiitawo. Mukatudza kuti zvii chaizvo zvamuri kuda kuita?
Tiri kutarisawo mamiriro akaita ikonomi yedu nezvingaita kuti basana kuti pari zvinhu hatisi kushanda vechidiki vakawanda. Saka tine chikwata cheduwo chatakarongana nacho takatanga tiri vashanu. Taimboita zvokuunganidza mari zvinei mukando zviya zvatowana zvimari. Totenga motikari kunana Tanzania dzeza pane Japan tombozama kutengesa. Zvino mazano hakuna maketi yachona, saka takazoungana tikaronganavo tikasvika pagumi tikavengeza zvimasendi zvimatinazvo kuti tiite projekti yezvehuku dzinotengwa zvakanaka sezvo vanhu vakawanda vakagumutenga bifu nokuti hakuna mari mazano.
Mati iko zvino muda kuti munge muchitarisa mumabasa ekupfuya nekutengesa huku, pfungwa iyi yakabva kupi?
Huru yakanyanyitika ndeyekuti takagara pasi tikawirirana kuona kuti chiri padhimandi chinyi uye chakachipa chikwanisa kudzosa mari patiri nokukurumidza. Saka takambo tarisawo tikaona mune vamwe vedu vakambofamba vachienda kunana Chivhuku vakaona project inoitwa neaimbova mukuru wegavhena webengre reserve bank yezimbabwe vagideon gono ndikati ini ndiri umwe wavo vanhu vakaenda navanhu nevakomana tiri vana four tikandoona project yavanoita yehuku zvikava zvinhu zvakadzoka mativi kuti ko dai taigona kuita project yakadaro chingava chikamuri chakanaka chingabatsira isikuru sei kuti tiwanewo zvokusvitira isu sezvo muno medu misane kusina mabasa saka taona kudaro zvakatipa komedzi yakanaka kuti tikwanise kutaura nekanzuro yemuno musawane zvatipewo graundi rekuitira chirongwa chedu ichocho saka pari zvino dambudzwa tinaro hombe ndeyekuti np vedu vajohn holder kuno kuzvisawana kuti tivabate tichiri kushaya mukana wekuvabata kuti vaonewo kutanga kwataita vagotibatsirawo kuti tingawana sei mari inasumudzira chikamuri chatinoita uyezve rimwe dambudziko hombe rekusangana ndiro kuti kune ivava vezvemapapi ezvenyika hatina watingati leader wemayouth angava wezanupf kana wemdcp wekuti wotingamuaprocha kuti atitie kuti atikurudzirewo kuti vechidiki toona ngagwara ripi saka tichiri kungoita tiri pasi pasi takadaro
saka makakwanisa here kuwana nzvimbo yekuitira mabasa enyaya kubva kukanzuro yezvichavanei
ya nzvimbo tinayo asi haisiri mumaoko edu kwenguva yakanyanya nokuti pane nzvimbo dziri kutengeserwa vanhu mastenzi saka pari zvino kunokwa kwakaita kukasangu vanongoti fanai muchishandawo muri ipapo asi kana varidzi venzvimbo vazenge vava kushandisa nzvimbo dzavo kana kuti kanzuro yava kuchivagadzirira zvemasweji nemarodzi ava tinobva tazotsvakirwa pamwe futi pokuitira chirongwa chedu ichi
ko kutenga penyu panenge pachiita mari
kutenga kunodhura mastendi achona nokuti vanenge vodoitora sestendi yebhizinesi saka mastendi emabhizinesi anotidaidzirewo zvinotoda kuma12,000
icho chirongwa chekupfuya huku ichi mane mari yacho here yekutenga huku dzacho kana kuti muchiri kuda kutsvaga rubatsiro zviri kufamba sei
tine mari yatingati ishoma yekuti dai taikwanisa kuwana vanoitavo chipini kuti vanotanga tida kuti chirongwa ichi chive chikuru kana ndichitaura nyaya yekuona kwatakanoita takaona kuti zvinhu zvinoivana ndingati vatakaona vachishanda nyange ipapa pavagono havasi vanhu vakurukuru vakanyanya wekuti ungakona kuti nesu zero idu tingakona kuzviita ayo zvinhu zvatakawana kuti vana vadikiwo vanoshaya mabasa vanenge vachinoshanda vachingoita project iyo taitazama kuti ite project yakati hombe yekutivo nedzimwe nguva dzinofamba teta kudodaidzwa vose sangano hombe nekuti hatina munhu une project yakakura kudaro kuno kuzvita vanhu
mungade mari yakawanda zvakadii kuti muite basa renyu
aiko zvino ndingati tanga tine mari ingakwanisa kutitsvakira huku dzingasvika kuma2,000 saka panenge pachizodawo mishonga nechikafu iyo project yehuku dzisaida kuti izame kuita kana huku dzedu dzingakwanisa kusvika kana kuma10,000 dziri huku dzakasiyana dzemazai nedzenyama idzi saka mari yatingangogona kuda rubatsiro kana taiwana munhu angatiita chipini kuti tisumukire zvakanaka taida mari ingakwanisa kusvika kana kuma8,000
aiwa tinokutendai zvikuru mukoma chokuda nekupinda muchirongwa chedu
aiwa ndinokutendai blessing tinotirambai nichitikurudzira tinoteerera chirongwa chenyu takawanda zvikuru sei vechidiki kuno kuzvisavane vachinzwa mapurisa amunonge muchibatawo vamwe vari kumativi mana enyika vachizama kuti timaise munzvimbo medu zvitibatsirewo tinotirambai makadaro
aiwa tinotenda zvikuru tichiti mwari varambe vachikubatsiraiwo
tinotenda blessing zvikuru
manga makateerera kubva kune mumwe wechidiki Wise Chokuda anogara iye kuzvishavane muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo aiwa hama wadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo ndokusiyai maoko ajonga kandemiri anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muwashington dc
aiwa tinotenda Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa vechidiki ramba wakadaro munhau dzedu dzemitambo nyanzvi mumutambo wetsiva muchikamu cheworld boxing council welterweight Charles Manyuchi ari mushishi kugadzirira mutambo wake wekudzivirira mukombe uyu kubva kuchizvarwa chekumexico Silverio Ortiz mwedzi unouya Manyuchi uyo ari kugadzirira ari muHarare pari zvino anoti mutambo uyu uchaitwa musi wa25 kubvumbi muguta guru rezambia Lusaka ngatinzwei hurukuro yataita naye pamusoro pegadziriro yake
tiwa ndozvatakapfikirwa namwari ini ndo chipo chedu zvekuti anobva kumexico andanobva kupi izvo kana tapinda mukati tinenge takatofanana ndozongohwina zvangu sezvo ndiri nemuri pepanja
Asi muri kugadzirira zvakadi mutambo iwoyo?
Every fight is a new game. Tinongogadzira zvimwe chete. Makadzira tinomira pamutambo yose inongo atinongosangana nayo. Hati andareti munhu, hatidzikisiri munhu, tinongogadzira zvakakwanda.
Tinoona kuti mazuva apera aya maimbochemawo nenyaya yekuti arutsigiro runobva kuhurumende nevana vezimbabwe unenge ushoma. Rwendo runo muri kuwana here rutsigiro iroro?
Ya, chandakatoona ndechekuti kwatsvaga rutsigiro. Uchitarisa kuona rutsigiro tumira kwedu hakuna anga kuonera nyaya iyo. Saka kutotsigisa iwe nevanoda kutsigira chete. Votongoenda mberi nekutsvaga kuti gavhumendi yavo ndiitira zvakati. Nekuti ivo vane urongwa hwavo, vane nguva yavo yavanokwanisa kuzoda kuita. Saka takaona kuti maita vakuru vanofanira kupusha dombo risingafambi.
Maitarisirwa kurwa nemukomana wekurussia David Avanesia mwedzi uno, zvii zvakazoita kuti mutambo uyu unge uchisendekwa?
Ndakanzwa nevakuru vekuzambia vachiti manija wacho vakachema vachiti vanoda kuti mutambo uitirwe kunyika kwavo kana kuti kuneutral venue. Saka ndakaona kunge kuti pfungwa dzavo dzinenge dzinonyatsokwana zvakanaka, nekuti haungati iwewe muchampion ndeda ti kuinge kumba kwako kuzokufira bhandi kana kuti kuzokunyatsira kumba kwako ndichidzokera nharo here belt rush. Saka ndakaona kunge haasi champion akakwana, nekuti parakatora mabelt takatora mabelt kuneutral venue. Parakatora AAB bhandi kuAfrica takatonorifambira kuBurkina Faso tikaritora ikoko. Saka iye haafanira kuti aiwa ndoda zviri izi kuti rwuye kunoka hakuna nyika yakafawa kudaro.
Totarisa iwo mutambo wenyu uri kutarisirwa muna April nemukomana wekumexico uri kuitirwa kupi?
Uri kuitirwa kuZambia Government Complex Lusaka.
Zvii zvamungavimbisa vatsigiri vetsiva pamutambo iwoyu?
Ya, chandingatovimbisa vatsigiri vetsiva kuti kudai vauya inumbers kuzotsigira mutambo uyu, nekuti hakuna chinyowani chichagadzirwa, hakuna chitsva chichagadzirwa musi iwowo. And I believe kuti Mwari wangu havanyadzisi. Nekuti Bible rinoti "Let a man does not rot what he took in hunting." Kushanda nesimba kunoratidza kuti munhu unofanira kuwana zvaunofanira kuwana nguva ichipo.
Mutambi wetsiva Charles Manyuchi ari parunare muHarare neStudio 7. Arikusimukira Lenmo Nyanzara nekambo kanonzi anogona ndimwari. Aiwa, musambo wechitendero wakanyorowera mutambo unosimudza mweya yevanhu vose. Sezvo nguva yedu yapera, tabva tangosvika kumagumo echirongwa chedu. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndekusiyai mina, mavhelasi muhlanganya uye.